vanhu vakatamiswa mishano kuda kwemafashamo vaigara mumatende akaiswa kuSt Patrick's nepamutambara mission. Tiri kuzwa mareports ekuti pakutestwa kwakazoitwawo nyaya dzecovid wawa ikoko kuna vanhu vanokwana kuita 11 vakabatwa positive. Zvava zvavhiringa vanhu vakati wandei kuti vanhu ava covid vakabva vainayo uno here kana kuti vakabatwa nayo vari munzira kuenda kwaichengetwa kumaevacuation centers kana kuti vakaibatira maevacuation centers umomo here.
Asi vanhu pavanotamiswa misha vachienda kunzvimbo dzekupotera idzi havapiwe here zvikwanisiro kana kuti mapipi iya?
Zvandakaona pacyclone Charlene maevacuation centers atatinawo muno muward 15 papasina zvikwanisiro zvemaPPE kunze kweone center yandakaona pakazombopuwa vanhuwo mamask because papari padhuze nepakliniki yanga iripo zvayo zvati muzhinji mamusina zvikwanisiro. Ndisingazivi hangu pakuenda kuvakabuda vachiita this time kuti zvikwanisiro zvanga zviriko here, asi tongonzwa kuti kwavakaenda ukoko zvinenge zvava zviri nani.
Ko mukufamba nemaduta vanhumo hamuna njodzi here?
Njodzi inokwanisa kubudawo mukufamba kuti nekuti vaita kurwa nemabhazi mazupuku hatichazivi kuti akabvawo akanaka here kana kuti anga asina kunaka uye kuti masenders maaigara macho maa makamira sei.
Ko chii chiri kupa kuti vanhu vakaputsirwa dzimba nemafashamo emvura muna 2019 varambe vachigara mumatende? Izvi tiri kumbonzwawo kuti pane vamwe vari kubatsira. Zviri kufamba sei semanzwiro amuri kuita?
Nyaya yekugara kwevanhu matende nguva yakareba inyaya iri kutotinetsawo kuti zviri kufamba sei. Zveshuwa hurumende yakavimbisa kuti ichatora nyaya iyo sepriority kana kuti sechinhu chakakosha chaikwanisa kuti izotanga kuita. Pakava nekufamba kumasoko kwaibudawo kubudikidza mumapepanhau ehurumende nemuhurumende macho nemuzvivhitivhiti nemumaredhiyo kuti tiri kuwana rubatsiro rwakawanda angava masimendi kuri nemari dzakawanda dziri kupinda dzokuti vanhu vakasara vasina pekugara noda kwedutu mutengo idai vawane pekugara. Asi up to now vanhu vangori mumatende ndi patiri kusvika musi wa15 March vanhu vanenge vanotwa ne2 years dzakakwana vangori mumatende ndi ya zvinorwadza. Saka tichazi kuti kushaya zvikwanisiro here kana kuti pane incompetence pane kutadza basa kuri kuitika kwaita kuti tisvike nguva ino vanhu vasati vawanirwa pokugara.
Ivo vari kugara mumatende umu vari kutiwo kudii nekuti vamwe vavo vakabatwa nechirwere ichi? Vari kunyatsonzwisisawo here kuti zvinofamba sei uye vangazvidzivirire sei?
Even as we speak ipapa ndine masawirawo nemahama dzirimo mumatende umomo vari kutiwa kuti vanhu vanozi vakabatwa positive vacho vakadzoka tatovanawo kumatende macho mava kutotyisa because hatichazivi kuti pasof quarantine pacho zvichange zviri sefi zvakaita sei. So that's the situation. Asi tichingotiwo maybe pane mashandikiro azvichaita kuti zvifambe zvakanaka. Maybe ministry of health yacho vane plan or whoever vari responsible. Asi ndo mamirira azvakaita kunongoma blessing. Thank you very much.